Kaironde upina mpendwa committee inyaya yakati mativis anokonsidwa neprovincial coordinating committee yakamita over the week the weekend kubindura ikatora iyo pfungwa dzekuti whoever ari implicated munyaya dziri kutaurwa mazuva anobva kubvisa president office haasi kuzokonfidwa kuti apinde mutendwa committee from national and central policy. So nechirongwani mazita ari kumenshonwa ipapo hapana akakonfidwa. And it included the CV ya Vice President Banjuru. So ndo position iripo. Vanomirirwa kuti ikaendeswa kumberi kupolitibhuro ikadetermine how otherwise then that's something else. But kuno kuground ndo position yakatorwa nevanhu as a committee.
Zvino zvinenge zvichabatsirei nyangwe politibhuro ikazopa danho rainenge yapa ipapapa vakasukuwere tichitarisa kuti sarudzo dzacho dzinenge dzatoitwa iwo vasipo?
Izvozvo zvinenge zvaakuzokonzerwa nekumberi because isusu chedu kunongotisangana nomufanwa Congress yediriko next week and madeti data atikaseta ekuita maelections at provincial and green level anga ari nhasi. So isusu taenyera mberi nemaelections edu aitwa kuma administrative districts edu and zvabuda musarudzo ndo zvatiri kuendesa kumberi. But kana paino imwe determination inge yaitwawo then tinenge takamirira kugaidwa nevakuru variko kumusoreko.
Ndevanani vasarudzwa kubva kumashonal and central? Mungadome vamwe vacho?
Vasarudzwa kumashonal and central tina comrade George Ritanire, tina comrade Zenga Kasikwere, tina comrade Chiripanyanga, toita comrade John Garigoka from Mount Darwin. Vese avari fundo vasarudzwa from Mount Darwin.
Saka tingatoti yedu umai mujuru hapana chavapa pasarudzo dzaitwa idzi.
Isusu kana tiri kuita zvatinge tiri kuita hatinenge tiri kutarisa on an individual. Chedu tisi kutarisa chisunga chemusangano kuti zvatinenge tasunga ndo zvatinongoenda kunoimplimenta paground. So as far as we are concerned today zvanga zvakasungwa ndezvekuti macvs akakonzidzwa ndeyevanhu ava anga aripo yevanhu 7 and ipapo ndopabuda 4 nokuti vamwe vazoita drop out.